DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 kukati 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Noda kuti vanhu veZimbabwe vasimbisise ndechekuti hurumende yedu yakaiswa pamasanctions nekuda kwehunhu hwavo, hunhu hwekurova macitizens, hunhu hwekusada kurespekta mahuman rights. Saka kunyange masanctions akabviswa, chikuru chisingabvi hunhu hwakaipa hunoitwa nehurumende yedu.
European Union inobvisa zvirango zvayakatemera mutevedzi wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, mukuru weZimbabwe Defence Force vaValerius Vanda naAmai Grace Mugabe.
Azvikutaudza kuti kana matare akangofambisa basa ravo sezvinotarisirwa pamutemo, nyaya iyi hakuna munhu akamboresaidirwa naemployer wake. Azvichazomboitika pasi pano endazvise zvakaita.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoenda kumatare kumisa kudzingwa basa kwevarayiridzi vasiri kuenda kubasa.
Asi patakanga tiri gurukota revechidiki ndiri Minister of Youth, ndakaona sekunge zvanga zvisina kukodzera kuti tinge tichipasanura vana vechidiki veZimbabwe tichiti ava ndo vanotsigira ZANU PF, ava vanotsigira chakati nechakati, ava vanotsigira chakati nechakati.
Vaimbova gurukota raiona nezvevechidiki vaPatrick Zhuwao vanoti National Youth Day rinofanirwa kuve revechidiki vose pasina zvemapato ezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wenyika dzeEurope kana kuti European Union wakazivisa nezuro kuti hapana chachinja muZimbabwe pamusoro pekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Naizvozvo zvirango zvakatemerwa makambani ane chekuita nebato reZANU PF acharamba aripo. Asi European Union yabvisa zvirango zvayakatemera mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, mukuru weZimbabwe Defence Force vaPhilip Valerius Vanda naAmai Grace Mugabe. Asi zvirango zvakatemerwa kambani yeZimbabwe Defence Industries zvicharamba zviripo. European Union inoti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichichorwa. Vanhu vanoshora hurumende neavo vanotsigira mapato anopikisa vanoramba vachifishidzirwa. European Union inoshorawo mitemo yeData Protection Act nePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paWellesley College muzvinafundo chipo dendere vanoti European Union yasiya zvirango zvakadaro nekuti inoona sezvinoshanda.
Anzwa kuti veEuropean Union vati ivo vari kudzosera masanctions kana kuti havasi kubvisa masanctions pahurumende yeZimbabwe chiburikidza nekuti chikonzero chavakaisira masanctions anova iwo mahuman rights violations ari kuitika munyika, kurohwa kwevanhu, corruption nezvimwe zvakadaro. Vari kuti ivo maonero avo ndeyekuti zvinhu izvozvo hazvisati zvagadzirisika. Vari kuti ivo zvekare masanctions avo anobata vanhu vashomashoma, vakuru vakuru munyika, zvichivatadzisa kufamba famba kwavanoda kuenda, zvichivatadzisa kuisa mari mumabhenki emune dzimwe nyika. Ndiko kubatikana kwavanoita nemasanctions. Saka naizvozvo veEuropean Union vaona kuti hapana zvachinja munyika yeZimbabwe.
Dr. Dendere, kubviswa kwezvirango zvanga zvakatemerwa vatatu ava kunobatsira chinyi kana takatarisa zviri kuitika muZimbabwe? Zvinoreva chinyi?
Kubviswa kwevatatu ava pamasanctions ndinoona sekunge maefforts emadiplomacy kuEU. Tinangotaura kuti vamwe vanotiwo katriona riku United Kingdom wasatwa inda wakanga wadika kuhirina na kawaito na wasi ndashoni sika ni kuona stara vandaris bandari lipo ipapu andina kunjusisa kuti sewa wabis kwa mwondera kundi kuti polisi mka wabis kwa kuti hachisi na simbara naro
iwo ma sanctions au acho ese aya achite basa ere munoona sekuti pane zvakakwanisa kukonzera kuti zviitike ere ma sanctions ava nenguva yakareba kudai
munoona munge kuti ma sanctions asina kukosha dai hurumende yeZimbabwe isingarambi chichema nezvavo iko zvino ma sanctions asara aripo pane defense forces tinoziva kuti army inopindira chaizvo mumatongerwo enyika kunyanya panyaya dzema elections saka zvakangokosha kuti vazive kuti nevekunze vakatarisa mabatsira avari kuita macitizens saka zvese izvi zvinhu zvatinenge tichiisa into account chandinoona chinoda kuti vanhu vezimbabwe vasimbisise ndechekuti hurumende yedu yakaiswa pamasanctions nekuda kwehunhu hwavo hunhu hwekurova macitizens hunhu hwekusada kurespecta mahuman rights saka kunyange masanctions akabviswa chikuru chisingabvi hunhu hwakaipa hunoitwa nehurumende yedu saka isu sevagari vemuzimbabwe tisu tinotofanirwa kunyanyisa kutsikirira simba kuti tiudze vakuru venyika kuti izvi zvamunoita zvekurova vanhu zvekuti maitiro ekuti ZBC pakaitwa rally yavachamisa havana kana kuita coverage iri free and fair vanhu havana kukwanisa kuenda kurally zviri free and fair izvozvi ndizvo zvazvinoita kuti vaiswe pamasanctions asi chakanyanyisa kukosha ndechekuti isu sevanhu tirambe tichiudza hurumende yedu kuti hatizvide kuti vanofanira kuchinja kuti vave vanhu vari democratic vanhu vanotonga zvinoita kuti munhu wese ari munyika agara akafara agara akasununguka
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo chipodendere vari parunhare nestudio 7 asi nhengo yezanup f vajoseph chuma vaudza studio 7 kuti zvirango zvose zvinofanirwa kubviswa sangano remabheta anorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe lawyers for human rights rinoti rakamirira rimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe nezuro rakaendesa magwaro aro echimbi chimbi kumatare edzimhosva kuti public service commission irambidzwe kudzinga varayiridzi vasiri kuenda kubasa kutanga nhasi chipiri mutungamiri weatus vaobed masaraure vanoti hurumende haisi kubudirira munyaya dzemumatare vachiti zvinoda kuitwa nepublic service commission hazvibudiriri vamasaraure vati varayiridzi havasi kuita basa kusvika zvichemo zvavo zvazadzikiswa kusanganisa kupiwa mihoro yavo iri mumadhora ekuamerica
varayiridzi havasati vakwana zvinokwanisira kuti vaende kubasa havana zvikwanisiro vana havanawo zvikwanisiro hakuna zviri kuitwa muzvikoro ende kana hurumende ikarega kupindira panyaya iyi tichagara tine zvikoro zvinonzi zvakavhurwa zvakavharwa tichitarisa kuti temu yedu ingori kotoro yedu ine ma 45 days tatoshandisa mamwe akati one day pa 45 iwayo tichaziva kuti hurumende dai yakurumidza kuita action kuti vana nevarayiridzi vaende muzvikoro
action inodikamwa apa ndeipi vamasaraure
action inodiwa kungoi kuona kuti varayiridzi vabhadharwa mari inotenga action inodiwa kungoona kuti vana vasingakwanisi kubhadhara maschool fees nevasingakwanisi kutenga malearning materials vabatsirwa kuti vadzokere kuchikoro sezvo zviri izvo zvinosungirwa hurumende kuti inge ichiita nebumbiro redu remutemo varayiridzi vakapiwa usd 540 yavo yavari kuchemera iyo yavanokodzera kunge vachiwana yakabiwa through austerity measures vana vakapiwa support yekubhadhara zvinhu zvese zvinofamba zvikoro zvinofunda
zvino nyaya iyi zvaiva nenguva yakareba kudai isingaperi ko vana vechikoro nhaye vamasaraure
ndozvatinoramba tichichema nehurumende kuti izive kuti pane generation yairi kuuraya hurumende yedu iri kuuraya ewo generation yevana vava kupedzisira vakuita zvemutoriro madrugs vachiita maearly child marriages nezvimwe zvatinenge tisingatarisiri zvichikonzerwa nekuti hurumende yarama basa rayo basa rayo rekungoona kuti mwana neumwe zvake wemuzimbabwe awana kodzero yake yekuwana dzidzo kurebesa kwaita nyaya iyi inyaya yekushayanya kwehurumende nenyaya yekuti vari kutungamirira hurumende vana vavo havadzidze muzvikoro zvino zviri kuaffectwa necrisis vana vavo vanodzidza private schools vanodzidza kuti kunyika dziri kure
nyaya yekuindisana kumatare yasvika papiri
takauina kumatare panyaya kutanga yange yatangwa neministry of primary secondary education tinotarisira kuti tichava rakasha zvakare pechipiri patakafaila case nezuro tichipikisana nezvinotaurwa nepublic service commission kuti vachazomora resignisa vanhu vasina kuresigna musi wa 22 february zvese izvi tiri kutarisira kumatare hatisati taudzwa zuva rekusangana panyaya yechipiri iri kumatare asi tiri kutarisira kuti kana matare akangofambisa basa ravo sezvinotarisirwa pamutemo nyaya iyi hakuna munhu akamboresignirwa naemployer wake hazvamboitika pasi pano ende hazvisi zvakaitika
kana mukakunda kumatare edzimhosva hurumende inoteerera here zvataurwa namatare edzimhosva
nyika ino inotongwa nemutemo ukama hwatinawo nehurumende ndewecontitution ukama hwatinawo nehurumende ndewemutemo hatina ukama hweushamwari kana hwechii nehurumende saka inofanira kunge ichiteerera zvinenge zvataurwa namatare asi kana ingangoreka kuteerera chete kana isadi kuve hurumende nekuti hakuna hurumende yakagadzirwa isingateereri mutemo wemunyika mari
chii chatotarisana nacho vana vamwe vari muzvikoro
chatotarisana nacho izvezvi idambudziko guru rekuti vana vari muzvikoro vasina varayirisi chatotarisana naro idambudziko guru yekuti mamwe maunion leaders aakufunga zvematumbu avo asingafunge vanhu aakurwisira kuti dai maticha adzokera nenyaya yekuti vane mari vane zvavakananzwa vane shuga yavakapiwa naemployer vakutya kuti kana vanhu vakaramba vari pastrike vanoshaya justification yeshuga yavakadya chatotarisana nacho ndechekuti vashandi vaakufanirwa kusarudza kuti vanoda here kuteerera vanhu vananzwa shuga kana kuti vanoda kuteerera nhamo dziri muhomwe dzavo vanoda kuteerera matumbu avo avasina chekudya vanoda kuteerera vana vavo vasina enda chikoro ndozvatotarisana navo asi kutarisa kuti vashandi havangazombomanikidzwe kuenda kubasa nevanhu vananzwa shuga ivo vasina matumbu avo asina chavachapinda
avo vange vari mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa zvichitevera kuungana nezuro muharare kwevechidiki vachicherechedza zuva ravo renational youth day vaimbova gurukotare zvevechidiki vapatrick zhwahu vanoti zuva iri harisisiri kucherechedzwa nechinangwa charo gore roga roga zimbabwe inocherechedza zuva revechidiki iri iro rakaumbwa kupemberera zuva rekuzvarwa kwevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu robert mugabe vazhuwawo vanoti vakashandura zuva iri kuti rive revechidiki vose munyika asi iko zvino roratidza sezuva revechidiki vebato rimwe chete vachiti bazi rinoona nezvevechidiki riri kuisa nguva yaro yose pane zvemitambo richisiya zvinonetsa vechidiki
tinoda kutanga nekutenda nguva yamadipa kuti muteerero mashoko angu mashomanini andinawo pamusoro pe zuva ra 21 february ririzvo zvakare zuva renational holiday yerobert gabriel mugabe national youth day semunhu angari gurukota revechidiki pakasarudzwa nehurumende kuti zuva iri rive holiday yenyika yose ndine ruzivo rwekuti chakakodzeresa kuti zuva iri ritarisirwe kuti rive zuva rinocherechedzwa chii zuva iri raive zuva raitarisirwa nevana vechidiki vanga vari vebato rezanu pf chete asi patakanga tiri gurukota revechidiki ndiri minister of youth ndakaona sekunge zvanga zvisina kukodzera kuti tinge tichipasandura vana vechidiki vezimbabwe tichiti ava ndo vanotsigira zanu pf ava vanotsigira chakati nechakati ava vanotsigira chakati nechakati tikati zuva rakadai pave nezuva rinocherechedza kuti vechidiki venyika yezimbabwe ndo ramangwana renyika yezimbabwe kuti rive zuva rekuti zvinyunyutwa zvavo zvavanodira zvavanoshuvira kuti zvive zvichiitika zvive zvinhu zvinenge zviri zvinokurukurwa nehurumende zvichikurukurwa nehama neshamwari zvichikurukurwa nevabereki zvichikurukurwa nenyika yose kuti tive tiine ziso senyika rakatarisa pazveshuviro zvevechidiki venyika asi asizikunyandofamba saizvozvo.
Sei muchiti zvachinja, chii chamuri kuona?
Ndiri kuona sekunge zuva iri rakunge rakudzokera kuita sekunge zuva rinenge richingocherechedza vezano PF. Nyika yeZimbabwe inyika inotaura vanhu vanopfuurikidza vezano PF chete. Inyika yevanhu vose. Saka zuva iri rinofanirwa kunge riri zuva riri rekuti ticherechedze zvishuo zvevechidiki.
Sei kuona kwenyu vazhuwawo, sei mafambisirwo ekucherechedzwa kwezuva iri achinja?
Izvi zviri kuitika pamusana pekuti gurukota riri kutarisira nevezvechidiki mazuva ano rakanangana nezvemitambo zvemasports, zvekuti zvevechidiki, nhunha dzevechidiki, matambudziko ari kuwanikwa kune vechidiki panyaya dzekuputa zvinodhaka zvinopedzisira zvavakanganisa utano hazvisi kunatsotariswa. Mararamiro evechidiki haasi kunyanyotariswa.
Chii chamungada kuona chichitwa nezuva iri?
Shuviro yangu ndeyekuti taitadzosa zuva iri kuti tione kuti ramangwana revechidiki rakamira sei. VaMugabe vakanga vakamiririra zvikurusa kuti vechidiki chinhu chikuru chanofanirwa kunge chichiwanika kwavari ndechekuti vakwanise kuwana dzidzo. Chinhu chikuru zvakare chokwanisa kunge chichiwanika kwavari sevanhu vanenge vakuti vapinde mukuve vanhu vakuru vanozviriritira mumhuri dzavo ndezvekuti vawane mikana paupfumi hwenyika, vawane zvakare mukana pamatongerwo anenge achiitwa nyika. Saka ndo zvikuru zvandinenge ndichigona kungokumbira kune vari muhurumende nevese vemuno muzimbabwe kuti aiwa, vechidiki vedu vakakosha, dora mangwana renyika maita yenyu.
Avo vange vari vaimbova gurukota rezvevechidiki vaPatrick Zhuwau vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi, uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. News Day rinoti vashandi vepaUniversity of Zimbabwe varamwa mabasa vachiti havana mari dzokushandisa. Mugwaro ravanyorera kumukuru wechikoro ichi muzvinafundo Paul Mafumo, vashandi vanoti zvinhu zviri kuramba zvichipa uye mari yavanotambira haisisina basa. MuNews Day makare mune nyaya inoti varairidzi vari kumaka bvunzo dzeZimbabwe Schools Examination Council varamwawo basa vachiti ZIMSEC yatadza kuzadzikisa zvayakavimbisa zvekuvabhadhara madhora ekuAmerica makumi maviri nemashanu pazuva. Pepa nhau reSunday Times rekuSouth Africa rinoti mbavha sere dzakange dzakapakata futi dzakapfurwa dzikafa, mamwe mapurisa akakuvara zvakaipa muSouth Rand kuSouth Africa. Mbavha idzi dzinonzi chikwata chembavha makumi maviri nevashanu chinosanganisa zvizvarwa zveSouth Africa, Zimbabwe neBotswana, uye vakange vakapakata maAK-47 vachida kuba mari yaiendeswa kumabhanga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinotendai vashamari vestudio 7 veduwe ndivanasunga. Nyika yedu yeZimbabwe ine nyaya yavana vangu. Yatinoitigwa namakupe naDouglas Manzoro zvei nezvanii. Haya zvanana zvinotambisa matope. Tamba namatope vachitamba navanhu vakuru vachiena misoro nechembere neharabwa. Zvinonyadza, nyika inonyadzisa iyi. Sekwavo chii kunogona kubudika munhu aimbobuda omboinda kune imwe nyika ombonozvimbora zvake manje dzimwe nyika dzakonavo dzeidzingokuseka. Nozva mwana unobuda mumusha mune zhara vanomuseka zvimwe vevanhu. Pangosvika kumusha kwavamwe kwava kudyiwa. Zvinogwadza izvi. asi aiwa zvino ari kuchaita kuda kwake unopindira kunde unonyadzisa futani chai kana ada unonyadzisa zvikuru mwari mana muzivana munzora nauyu nevakupi vangofanana nezvakaitwa namuzorewa 1979 same same hazvambosiyani otherwise zvokutaridza kuti comrade vachamira munisa ahii anogona kupinda panyanga
makadi zvino vashamari nemate residue 7 nhasi mashoko angu semubereki anonangana ataungana ndoro koko Evelyn amazima ichiti aiwa imimi nehurumende yenyu mabatsirana kuporonga kuuraya education tatisai vana havana chavari kudzidza itai varairidzi mari inotenga kwete fake money yamuri kuvapa kumanikidza murairidzi kuti aende kuchikora zvino zvazvinobatsira murairidzi haana chanonoita ari muklasi kana asina kugutsikana nezvamuri kuita nezvamuri kuita izvi zvemuvati vaende hapana mari yamawedzera muchivawedzera fake money yamuri kutawedzera mari tarisai muri kuvhura maprivate schools enyu muchida kuti vana vauyikuva vasaende kumaprivate mapublic schools aiwa tigadzirisira ipapo tarisai muri kuita bhora musango mega 2023 hamupabuda apa mafira kureva goko ndinotenda
ya makadipa studio 7 nemwe vanhu vestudio 7 patinotaura patinenge tichitaura mashoko edu anemusoro hamubvuri mee muchingoda zvina basa chete totaura tichitaura kuti zambia iri kuita mirizhonga each and every time iri kuita mirizhonga iri kutya iyi iri kutya cc samunoziva imwe but imwimwimwimwe wana misi jonga imwimwi nanada notonakawande hamusi kugutsikana nekutaura kwatirichiita tichitaure studio 7 iredhi yava kuvhurwa nemunhu wese kuti azvinzwa kuti zambevu iri kugarira chamisa akafoma cc akasiya zvimadhaka zvemdc alliance akasiya mdct chii chiri kuitika imwimwi vana jonga ndobasa renyu rekutapanura nyaudzi dzakanaka dzakazara zvizere nechokwadi asi mava kuvanza chokwadi chedu chachezvo ndini chipandiri paCape Town ndatenda zvangu
makadii makadii vashamariri vese vestudio 7 anosanganisira mukoma jonga namukoma tanonoka wandi ndinoti takuvara kuno kusouth africa nokurohwa nokuurawa chinangwa chedu kuno kusouth africa chiri chekutsvaka mabasa saka vamunangagwa zvinhu izvozvo hazvipindi here munzeve dzavo vatigadzirirevo kana vachida havo zvokutonga ivo sematarira vanoda kutonga asi isusu sevana vezimbabwe tinodawo mutungamiriri achidi kutongwa saka zvatiremera kuno tinoitwa kakanje ndiri kusouth africa kupretoria
nhaya yangu yakanangana napuresidendi vamunangagwavo zvimwe zvacho zvinoda kuti vaite vachisvodawo zvivarwa zvenyika shuwa here murume mukuru kuudza vana vezimbabwe kuti tichakudzvanyirirai kusvika mafa mashoko avo ekutaura kuti hakuna munhu achazotonga nyika inei tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika hamuna mabasa maticha ari kutemera mari hadzisi kusvika zvizvarwa zvenyika zviri kubuda munyika zvichienda kune dzimwe nyika zvichitsvaga kuti pamwe zvingararama zviri nani murume mukuru achitaura kuti kwanzi ndichakutonga here hakuna mumwe munhu anobvumidzwa kuenda pachigaro zvakafanana nokuudza zvizvarwa zvezimbabwe kuti tichakudzvanyirirai kusvika mafa zvimwe zvacho zvinoda kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvivhurike nzeve nekuti chero vakavhura maziso pfungwa dzisiri kushanda zvakangofanana zvinoda kuti njere dzevana vezimbabwe dzivhurike vaone kwavari kuita
tiri kudawo kutaura pamusoro pemanyepo ari kutaurwa navamunangagwa vachiti hakuna opposition ichazotonga nyika ndiri kudawo kuvabvunza ivo vamunangagwa kuti ko imi chinguri makavako paukuru apa muchiri kufamba namudhara mugari chiiko chamakabudisa izvezvi munongoramba muripo muchiti dzvanyerera izvezvi tiri mukati menyika dzisiri dzedu tichidzvanyirirwa tichidii pamusana penyu tinokumbirawo vamunangagwa kana zvichiita mumbobvava asi hatikukumbiri munofanirwa kuti mubve zimbabwe haisi yenyu ndeye vana vezimbabwe muri kuti dzvanyerera imi tchimbobva ivo vane chikoro vapii
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasaina gwaro richatadzisa Russia kuti iwane chii zvacho kubva mukutyora kwayo mitemo inobata nyika zhinji. VaBiden vati ivo nemadzisahwira avo vacharamba vakatarisa zviri kuitwa neRussia vagoona zvekuita. VaBiden vasaina gwaro iri kana kuti executive order zvichitevera kusainavo kwaitwa nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin gwaro rekutambira varwi vemumwe matunhu maviri emuUkraine anoda kuva nyika dzakazvimirira. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvizhinji.
President Putin mutungamiriri wenyika yeRussian Federation vabuda pachena kuti vane zvinhu zvitatu zvavakanangana nazvo mumilitary exercise kana kuti mukusimbaradzwa kwavari kuita masoja avo akabatana nenyika yeBelarus. Bati chekutanga ndechekuti vari kuda kuti NATO idzokere kuzvibvumirano zvayakasainirana neRussia pakapera Soviet Union muna 1997. Zvibvumirano izvozvo zvaisanganisira kuti NATO yaisazowedzera kuswedera kusvika kumabhodha kana kuti mumahombekombe eRussia, zvinova zvinozoita kuti security yeRussia inge iri compromise.
VaPutin vanoona sei nyaya yokutemerwa zvirango neAmerica nenyika dzeNATO?
Vari kufungira ivo kuti nyaya yezvirango zveupfumi kana kuti masanctions ari kutaurwa neAmerica neNATO idzi nyika dzakatogara dzazvifunga nechekare, saka hazvina badzi Russia ichaita sei. Vachatsvaga mukana wokupomera Russia mhosva kuti vaise masanctions iwayo. Chechitatu, vataura kuti havasi kuzodzokera kumashure pakuita zvese zvavanogona kuitira kuti Russia, Russian Federation, inge ine security yakakwana. Izvi zvinosanganisira danho ravatora nhasi rekurekonaiza kana kuti rekutambira matunhu Luhansk neDonetsk anga achitiwa akaraukira kubva kuhurumende yeUkraine inotungamirwa kubva kuguta guru reKiev. Saka President Putin vataura kuti vaisa rugwaro rwavo nhasi vachitambira matunhu iwayo, zvinoreva kuti ava matunhu anorangarirwa kana kuti anotonderwa neRussia sematunhu akazvimirira senyika dzakazvimirira dzega dzine vanhu vakawanda vanotaura rurimi rwechiRussian. Vataurawo zvakare kuti dambudziko riri pakati apa nderekuti America ndiye iri kutesvedzera kuti pave nekurwisana pakati peRussia neUkraine. Vadzokera munhoroondo yekudzoka kuna 2014 pakabviswa president wanga varipo Ukraine, President Yanukovych, vakabviswa nechisimba vachiti America neNATO vakakonzera izvozvo. Vakataurawo zvakare kuti pari zvino kutaura kwatiri kuita nhasi, NATO neAmerica vane vana mazvikokota vari muUkraine zvipanga mazano zvemauto kana kuti mamilitary advisors vatori nemabhesis ari muUkraine. Saka ivo vari kuti maonero avo seRussia zvinoreva kuti NATO neAmerica vatova nemabhesis muUkraine, zvinoreva kuti ipfumo rakanongedzwa kuRussia. Saka havasi kufara nazvo izvozvizvo. Kati muchidimbu ndo zvavataura
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. European Union inobvisa zvirango zvayakatemera mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, mukuru weZimbabwe Defence Force vaValerius Banda naAmai Grace Mugabe. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoenda kumatare kumisa kudzingwa basa kwevarayiridzi vasiri kuenda kubasa. Vaimbova gurukota raiona nevezvechidiki vaPatrick Zwau vanoti National Youth Day rinofanirwa kuve revechidiki vose pasina zvemapato ezvematongero enyika. tashika kumagumo echuro mkwa cheli cha nasi kibaini nisu za gari maniru anasi apo tichiku paeze jume na uu ini njini tanuno kawande liri mwashi John D.T. ndichiti mwosera za kanaka.